Isu kuno kuZimbabwe tiri kuona progress yakanyanya paprogram iyoyi yekuti titi vana vanenge vachiberekwa nemadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV vana vavo vazvarwe vasinawo utachiwana hweHIV. Tingangoti hurumende yedu yakatanga hurongwa ihwohwo kubva muna 1999 zvichiri kungowanikwa mumakiriniki matatu, asi kutaura zvandiri kuita iye zvino, maservices iwaya emadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV vanenge vachiyamutsa kana kuti vaine pamuviri neHIV kuti vakatapurire utachiwana hweHIV. Hurongwa uhwu huri kuwanikwa in more than 1560 facilities nyika yese. Saka hurongwa hwatiri kuona huri kutoita kuti madzimai vakawanda vabereke vana vanenge vasina utachiwana hweHIV. Chatinonyanya kukurudzira paurongwa ihwohwu ndehwekuti dai munhu wese wemuZimbabwe aziva nezvazvo, kunyanya kune madzimai anenge akazvitakura, mudzimai paanongoziva kuti ava nepamuviri anyorese pamuviri pake kukiriniki kana kuchipatara kuitira kuti atariswe zvakawanda zvinoita sana BP neHIV iyoyo, tione kuti anenge akamira sei.
Tomboti mudzimai auya kuzoongororwa obva awanikwa iye ane utachiwana hweHIV, chii chinozoitika ipapo?
Tatiti mudzimai anenge anonyorisa anoonekwa kuti ari HIV positive iye akazvitakura, tine urongwa hwatinoti iwo option B class. Kana kuti mudzimai iyeye akaita positive akazvitakura kana kuti achiyamiswa, anobva atangwa samaantiretrovirals aanonwa kweupenyu hwake hwese. Zvaanomira maARV tingangoti zvinhu zviviri, one kuti ivo samai varambe vaine health yavo yakasimba kana kuti vasarware neutachiwana hweHIV kana kuti AIDS. Chechipiri ndechekuti mwana wavanenge vakatakura ivo pavanonwa maARV vhairasi riya rinoberera chaizvo muropa ravo, saka HIV haizonyanyi kutapukira zvakanyanya kumwana. Tingangoti ndo zviviri zvatinokurudzira pachirongwa ichochi chatinoti option B class. Saka senyika tiri kuona vabereki vakawanda nemadzimai akawanda vari kutotaura ivo kuti vana vavo vavari kubereka vari kurarama vasina utachiwana HIV.
Munoona vazhinji madzimai vari kubuda pachena here vachiuya kuzoti ivo vaongororwe, uyezve vana baba vanotambira sei kana mudzimai wavo achinge auya kuzoongororwa owanikwa ane utachiwana?
Tinotoona kuti vazhinji vanenge vaakukwanisa kutaura pachena kuti ivo vanorarama neutachiwana hweHIV, uye mwana wavakatobereka pavakangoenda pachirongwa ichochi chePMTCT kana kuti chatinoti option B class vari kutobereka vana vari kurarama vasina utachiwana hweHIV. Zvandiri kutaura izvi kuti kune vanotaura pachena, tingangoti zvinozobata nyaya yestigma iya nediscrimination kuti vamwewo vanonyara kana kuti vanotya kutaura pachena kuti vanorarama neutachiwana, nekuti hauzozivi kuti munyika ino kutarisa sei, vanogona kukutarisira pasi kana wabuda pachena. But iye zvino nekuti vana vacho vari kuzarwa vari HIV negative, zvavakupa vabereki vakawanda chivindi chekuti vabude pachena vachitaurawo success iyoyo yekuti mwana wavabereka ari kurarama asina utachiwana hweHIV unozokonzeresa AIDS kana usina kurapa. Panyaya yaana baba, tingangoti isusu tiri kuona kuti vana baba, kurudziro yedu isu ndeyekuti dai mai pavanouya kuzonyoresa, vana baba dai vaifara pamwe chete naana mai pavanouya kuzonyoresa mimba dzavo, toziva kuti mai vanoongororwa kuti vane utachiwana here uye kuti vobara vanoongororwa kuti vane utachiwana here. Tamboti isusu maARVs aya anogona kupiwa mai vanenge vari HIV positive ivo vakazvitakura. MaARVs aya futi etreatment anogona kutopiwa baba vakatariswawo vakaongororwa kuti vari positive, vanogona kuitwa pachirongwa ichochi chekuti vawane maARVs, utano hwavo hurambe hwakasimba. Asi tikatarisa muprogramu yedu, ikota chaiyo yavarume vanouya, about 23% chete varume ndo vari kuuya nemadzimai avo, kureva kuti tine kurudziro kuvanhurume kuti ngavabate pamwe chete naana mai vachiuya kana mai vachiuya kuzonyoresa mimba yavo. Tinozodarowo mazuva ano kune urongwa hunonzi PrEP kana kuti pre exposure prophylaxis, nekuti ngatitiise zvinei baba vari pamwe chete mumba namai vari HIV positive ivo baba vari HIV negative, vanogona kutoiswawo pachirongwa ichocho chePrEP kana pre exposure prophylaxis kuti vasabate utachiwana. Saka ikurudziro chaiyo, ndangotaura zvangu zvamai vanenge vari positive baba vari negative, zvinogonawo kudaro futi kuti baba ndo vanogona kunge vari positive positive, mai vari negative. Kura kuti mai kana vari negative, vari positive. Tiona kuti virus ariende kumwana, nekuti mai vanotakura mwana nekuyamusa mwana vari negative. Asi sezvo vari couple, mai vanogona kuzopa pre-exposure prophylaxis, baba vachienda pachirongwa chekuti utano hwavo hurambe hwakasimba.